Mangwana na kanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwana na anasi, uri musi wechina kukadzi 21, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzopesana maonero panyaya yeurongwa hwekufambiswa kwemari yakaparurwa nagavhuna weRBZ. MDC inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havasi kuratidza kuzvipira panyaya yenhaurirano. Tichakupai zviri kubva kuvateereri veStudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno imi vateereri. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti hurumende inofanira kusunga dzisimbe muurongwa hwayo hwekugadzirisa nyaya dzezveupfumi, kunyanyawo dambudziko rekuti nyika yoshandisa mari ipi sezvo iko zvino iri sarura ude. Nezuro gavhuna weRBZ Dr. John Mangudya vakazotenda kuti uremu hwedhora rekuAmerica nemari yemabond notes uye yemaratijes hauna kufanana. Vakabva vabatanidza mari mbiri idzi kuita ravanoti RTGS bond dollar, danho riri kuonekwa nenyanzvi munyaya dzezveupfumi seurongwa hwekuda kudzosa dhora reZimbabwe. Nyika yakagumisira kunyatsoshandisa mari yayo muna 2009 mushure mekunge mitengo yezvinhu yatanga kuita chamuramba mhuru. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakatozivisa kuti vanoda kudzora dhora remunyika mukati megore. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Steve Hanke vakambova chipanga mazano chevatungamiri venyika yeAmerica vanoti kudzora dhora remuZimbabwe hakushande nekuti nyika iyi ine nhoroondo yekusateera zvinoda kuitwa pamutemo kuti mari yayo ive neuremu hwakafanira. Vaimbova gurukota rezvemari vari nhengo yeMDC vatenda ibiti vanotiwo zvitori nani kuti Zimbabwe ishandise mari yemarand. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha tikavabvunza nezvenyaya yekufambiswa kwemari yavamangudya.
Kusati kwanyatsokujeka kuona kuti zvichafamba nenzira yazvinofanira kufamba nazvo here. Tingati isu sokutaurwa kwazvo vakataura zvakanaka zvavaitaura izvozvo pakuti ipo zvichaita kuti mapraisi asakwira, asi kana tisati taona kusakwira kwamapraisi acho hatingavi nechivimbo chemitemo yacho, nokuti zvinei zvakapromiswa mwedzi yakapfuura kana gore rakapfuura tozozviona zvapidiguka, handizvo zvinei zvapromiswa ndo zvichaitika. Saka vanotaura ivo kuti kuda mari yacho ichange yakuwanikwa hard currency US dollar yakuwanikwa kumabhengi nova mabhizinesi, asi nguva yacho ichiri shoma kuti tinatsokuona kuti ichawanikwa here, nokuti kwai muroma hauzarirwi kune rwizi tinogona kupemberera ike zvino mangwana acho koshaikwa mari yacho iyoyo. Tinoona futi kuti zvimameno kuti makambani aya anonzi iwo anogadzira chingwa anga asarirwa nesupply dzevhiki imwe chete chete, kuti zvichaita 10 around here zvino zvigotanga kugadzikana zvekare here, mabasa agotanga kucreatwa here, hatisati tazviona izvozvo.
Tichitarisawo panyaya yekuti poshandiswa mari ipi, ivo vabatanidza mari RTGS aya nemabond vachiti inenge yaimwe mari inenge ichishandiswa, vamwe vachiti vanofanira kubvisa mari zvachose asi vamwe vachiti inokwanisa kubatsira. Munoona sei panyaya yekuti Zimbabwe yoshandisa mari ipi?
Maonero angu ndokuti nokufamba kwenguva sokutaurwa kwakaita naminista, tinofanira kunge tichivawo nemari yedu muZimbabwe inokwanisavo kuti inotengwa nokutengeswa navanhu vanenge vachifamba mhiri kwamakungwa. Pari zvino bhondi nemaRTGS aya anenge arikupomerwa chaizvo mhosva dzokuti ndiwo atisvitsa panapa pokuti wakunotenga zvaunoda kutenga kana zvokuvaka imba yako price yacho yatikwire mitengo yacho yakwira namaRTGS namabhondai kana totarisa yesiya maus dollar ndiyo yaita sokuti dhakei saka maonero angu ndokuti iyo mari yacho yanzi ndiyo mari yacho iyoyi ichazoita kuti inyorovesere vanhu panyaya dzemitengo papi pacho nokuti zvinoita sokuti kumabasa uku vanhu havasati vawedzerwa mari asi tinoona kuti kunotenga nemari yacho inonzi ndo yamari yemaRTGS namabhondi acho haichakwani nokuti mitengo yacho yakakwira chaizvo tanzwaivo vana reserve bank governor vaita mitengo ichadzaka asi paichadzaka pacho ndapapi vanhu vachimbotenga nei vachimbodyei
totarisawo panyaya yekuti Zimbabwe ikwanisewo kuwana mari yekunze yakawanda zvii chaizvo zvinofanira kuitwa
apapa panofanira kuitwa kushanda chaiko nesimba kuitira kuti tive nezvimwe zvinhu zvatinogadzira kana kurima kana zvatinofunga isu mainnovation aya yamao maproducts matsva achitengeswa mhiri kwamakungwa kwatinozonge tava kutengerwa zvinhu izvozvo nemari yokunze foreign currency iyo yana us dollar iyo pari zvino tinenge zvatiri kutengesa kunze zvishoma tinoona sokuti isu kana pakangoti paita nguva yokutengesa fodya yai kana yapera mari yacho yaakuita yakukwara kwataapo naapapo saka hatisati tava nezvinhu zvakawanda samakare kare ezimbabwe ayaya hataisiva nezvinhu zvakawanda zvataitengesa kunze
nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunhare vari kuOhio muno muAmerica. Bato reMDC rinoti riri kushishikana zvikuru nekusavimbika kwarinoti kwakaita mutungamiri wenyika uye vari mutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa panyaya yenhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nevana veZimbabwe uye kuti munyika muve nekugadzikana. Mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti utungamiri hwebato ravo hwakaita musangano wemaawa matanhatu nezuro hwekuzeya nezvenyaya yekuti munyika muve nenhaurirano iyi. Vakabuda nezvisungo zvakati kuti zvinosanganisira kuyeuchidza vamunangagwa kukosha kwekuti munyika muve nenhaurirano. Asi vamafume vanoti bato ravo sezvaragara richitaura harisi kuzopinda munhaurirano dzisiri kukokerwa nemuyananisi asina divi raakarerekera anovimbika uye achitambirika. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Sharamba kanawo mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo avo vanzi vanga vaenda kurufu rwegamba renyika vaCalistus Ndlovu asi kuti tinzwewo nezvehurukuro yataita yaitwa naiyo naJonga Kandembiri weStudio 7 navamafume ngatiteerere mashoko avo panyaya yenhaurirano.
Tiri kuona kuti vari kutaura nemuromo miviri panyaya yekuti ngatitauriranei vamunangagwa hatisi kuona kufamba kwavo pakamira pachokwadi. Tanguva tabvira kuti ngatitauriranei sevazhinji veZimbabwe tibuditsana mukutambura mukushaya mari munzara yadai kuda kunyangira nyika asi tinoona vakaomesa musoro kunge chingongongo vachingoramba vachifamba vane chindimi ivo vari kutadza kugadzirisa nyika. Zimbabwe yose yachema nekutonga kwavo kunovava segakava, kutonga kwavo kunounza rufu, kutonga kwavo kunounza mhirizhonga pasi rese reZimbabwe isati yamboonekwa kubva Zimbabwe yakatanga kuzvitonga.
Imi bato renyu ndoo raimboonekwawo nevamwe sekunge riri kukwewa makumbo munyaya yenhaurirano iyi. Chii chaita kuti munge maakuenda mberi pakukurudzira vamunangagwa kuti musangane mugare pasi?
Isusu nyaya yenhaurirano tisi takatotanga kuitaura maerections asati atomboitwa tikati nyaya yeZimbabwe haigadziriswi nemasarudzo anongobudisa rezulti imwe chete inobvumiwa. Tikati nyaya yeZimbabwe haibudi zvakanaka kana vanhu vakachiramba vachiita sarudzo dzisina kwadzinosvika. Takavanyorera tsamba dzakati o. After that takavanyorera futi tsamba tikataura pamapress conference kuti ngatiunganei titaurirane, ngatitsvagai anotiyananisa asina divi raakarerekera muno muZimbabwe kana ari wekumachechi kana ari wekunze anenge ari purezidendi kana famapurezidendi. Munhu anenge ane hunhu udzamu asi ivo vari kuramba vachiti vari kuda kutaura nevanhu vari vega zvazvina zvazvinotibatsira nekuti tinoramba tichiita mbadziyo tiri kungotenderera panzvimbo imwe chete asi ziya richibuda
tinonzwawo kuti nezuro utungamiri hwebato renyu hwakasangana huchizeyawo iyo nyaya yekushushikana nenyaya dzenhaurirano iyi mungatudzawo kuti zvii zvakabudiwa nazvo mutsangano iwoyo
tiri kushushikana nekutambura kuri kuita ruzhinji rwezimbabwe purezidendi vedu vachamisa vari kurwadziwa pamwoyo vari kuda kutarisa kuti vatsvage kuti toita sei kutora yezimbabwe kuti tinge tichibuda mukutambudzika uku tigare zvakanaka takatarisa nyaya yekuti togadzirisa nyaya yedialogue tikatarisa nyaya yekuti togadzirisa kurwadziwa kwevanhu tikatarisa nyaya yekuti tosimbisa pati yedu musangano wemvc kuti unge uchigadzirira kuva hurumende itsva pachinhano chiri kuteera ichi
muri kuronga here kusvitsa tsamba kana kuenda kuna vamunangagwa kuti muvangosve panyaya yenhaurirano
takatumira tsamba tichitaridza maconditions edu hatiri kufunga kuti nhaurirano inofamba sei hatina problem nokuindisa imwe zvetsamba kana zvanetsa izvozvo then tichakonsulta vanhu vedu kumarale kwatiri kuindawo kuti takonsulta ruzhinji rwezimbabwe kuti kana zvaramba zvekuti varamba vachitaura todini tichiteedzera bumbi remutemo murunyararo
avo vanga vari mutauriri wemdc vajacob mafume vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7 iko zvino tombotarisa musoro wenhau iri mumapepanhau emunyika totanga nebepanhau rechronicle rune nyaya yekuti kanzuru yeguta rebulawayo haichina mari kanzuru iyi yakakokera musangano nezuro nevagari kuti vaone kuti votora gwara ripi uye kuti vagari vane zvikwereti kukanzuro vozvibhadhara sei mukuru mubazi rezvemari mukanzuro yebulawayo vacampton dimande vakati kanzuro yaomerwa uye vakakurudzira vanhu kuti vabhadhare mari dzemitero topedzera nekutarisa zviri mubepanhau reherald rine nyaya yekuti mutumbi wegamba renyika uye vaimbova gurukota rehurumende muzvinafundo Callister Ndlovu uchaendeswa nechikopokopo kumusha kwavo kubrunaberg plumtree vasati vauya kuzoradzikwa kumarinda eheroes acre muharare nemusi wemugovera vandlovu vaive nemakore makumi masere nematatu ekuberekwa uye vakashayika kuchipatara chekusouth africa kwavairapwa chirwere chegomarara iko zvino tombonzwa zviri kubva kuvateereri vestudio 7 kuburikidza nemashoko amunotitumira kuno mashoko aya haanei nestudio 7 sezvo achiratidza maonero pamwe nemafungiro evateereri
ndoda kutaura zvangu maererano neurongwa hwaparwa nagavhena wereserve bank vari mangudya uku ini zvangu handioni sepane pundutso kuvana vezimbabwe munyika because situation irimo munyika izvizvizvi ndeyekuti munyika hamuna mabasa hamuna production tikatarisa zvinhu zvizhinji zviri kutengeswa zviri kubva muno musouth africa munyika hamuna maproduction makambani mazhinji akavhara hamuna mabasa munyika mazuva apera takanzwa kuti vemamaini vakakwidza nyaya dzavo kumatare kusingisa reserve bank saka urongwa hwavaita uhu hazvishandi dai vatoita zvavo iri tashandisa marandi zvazviri nani oro maus dollar zvazviri nani zvavaita izvi zvangofa nokuti votora nhunzi kuichengeta voti ngaiite uchi hazvipi zvaita hazvipi zvaitika uchi hunogadzirwa nenyuchi nhunzi haipi yagadzira uchi
masara sei machinja nemimisa shamarari vestudio 7 vedu weupenyu hwemunyika yezimbabwe hwaakurwadza shuwa here kuti takungotarisira kuti ndokurarama kotoita maopposition yekuti tinongotsakatiswa kana ivo vari kutora vanhu vachitsakatisa maprofiti avo ari papi ndo new dispensation yacho here yavakadaidzira iyi hapana chinoitwa nemusoja chisina kusainirwa napurezidendi dai vamunangagwa vadzoro mwoyo wavo pakati pevanhu veopposition party kune nzvimbo dzakawanda kana kuti nyika dzakawanda dzatinogara watisati tambozviona fanike mukati menyika yeSouth Africa kuti kunonzi kune masoja ari kusakatisa vanhu. Kune freedom of speech yakawandisa yekuti pamwe unotonzwa vanhu vachitoshaudha mapuresident avo vachitaura zvavanoda. Asi president vanoziva kuti ivo vari kutonga vanhu varipo pakuteerera nekuita zvinoda vanhu, kwete kuti asimudza musoro ngaasi. Dai Mwari vatiitira nyasha. Vanhu vari kushandiswawo vari kuzivawo here kuti vakaberekwawo sekuberekwa kwakaitwa vanhu vavava vari kumuurayawo. Zvechiwa upenyu hwakuraramwa nevanhu veopposition hwaakurwadza ende hwaakutotyisawo kana kuti tidzokere kumamusha tiri kutotyara. Hatisi kuchaziva kuti tonanga kupi. Tapa nguva yakaoma redwe. Kuti shuwa pakarohwa umwe akaitwa kafira mberi. Hapana fauti. Iko zvinongotora zvevamwe vanhu vaviri ava vekwamutare vovarova zvevo vaita kafira mberi. Hapana kana musoja anosungwa kana kuitwa sei. Nokuti vanenge vatumwa.
Ndadzikoma angu pa Voice of America apo Washington DC tichitotenda basa ramunobata iri basa guru chaizvo kuti tizivewo zvinenge zviri kuitika nyika yedu yeZimbabwe. Taungoiti nyika but tizive kuti ichiri nyika here? Hazviri kutonaidzo kuti ichatoitawo nyika chee kutoti titi tine nyika ha zviri kunetsa. Vazadzisa mauto aya zvaitaurwa nemukuru wavo musi weSaturday. Vakatopamba vanhu, rova vanhu kunge vachauraya. Vaita sei mhosva ndeiko? Kana pane mhosva tinoziva isu mapurisa ari anosovha nyaya dzakadaro. Votora munhu vopomerwa mhosva yake munhu omiswa pamberi pedare dare rodeclare kuti nyaya yacho iri kufamba sei. Zvinorwadza, zvinoitwa nezanu PF. Marwadzo chaiwo.
Vakadiko vajonga kandemire. Ndinokumbirawo kana makuitawo zvirongwawo zvenyu mundiisowo. Tichinzwawo nhau dzokumusha uku kumusha kwedu uku ZANU-PF yatova ndiyo yatsika matomho chaiwo, asi haMwari ndiye achapindira ichasiya chete chisingapere chinoshura.
Nokutaura naMr Gomba vari vamesina. Nyika yedu yakaoma, nyika yeZimbabwe. Nongoti dai zvaibvira mukombei wapfuura, hama dzapera kuurawa nemasoja. Ndiko kutonga kwachiri kwatingaita. Upedza vana vako wosara uchitongani. Mwari dai mapindira. Tatenda.
Tinotenda zvikuru vateereri vose vane mashoko atashandisa muchirongwa chedu chanhasi. Tinokurudzirai kuti mungoti gaga kuti titore vakawanda uye musatumire mashoko ekunyomba. Iko zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chikwata chinopfurukidza mwero cheAl-Shabaab chinoti ndicho zvakauraya mutedzeri wemuchuchisi mukuru wenyika yeSomalia vaMohammad Ibrahim Musau Mudunu Rehodan apo vainge vogadzirira kuenda kubasa nezuro. Zvinonzi varume vaviri vainge vari pazvimudhudhudhu vakavavharidzira ndokubva vaudza kuti vabude mumotokari ndokuvapfuura vachibva vangofa. Mumwe muuto wemuAmerica kudivi reCoast Guard vaChristopher Paul Hudson vemuSilver Spring, Maryland vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekuronga kuda kupfuura nhengo dzebato rinopikisa remaDemocrats uye vatori venhau veCNN neMSNBC. Nasi muchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muAmerica, tiri kutarisa zviri kuitika panguva yesarudzo apo vanhu vakawanda vari kukukidzana navaTrump kubva kubato remaDemocrats vatanga kutsvaga mari yekuti vange vachikwikwidza. Bepanhau reWashington Post rinoti sarudzo ya2016 yemutungamiri wenyika pakashandiswa mabhiriyoni maviri nechidimbu emadhora. Senator Kamala Harris vekumaDemocrats avari kukukidza Vakapiwa mari nevanu inodarika milioni imwe chete zuwa ravakabuda pachena kuti vari kuda kukwikwidza. Ukuo Senator Bernie Sanders vakapiwa mari inoita mamirioni matanhatu mumazuva maviri vanhu vaziva kuti vari kuda kukwikwidzana nava Trump. Dr. Roderick Machekano vanogara nekushanda muWashington DC vanoti mari yekushandisa kutsvaga rutsigiro muAmerica haibve muhomwe yemunhu ari kukwikwidza asi kazhinji inobva kuvanhuwo zvavo nemakambani. Tanonoka Wande weStudio 7 abata Dr. Machekano kuti tinzwe maonero avo.
Makampeni emuno akatotisiyanei zvikuru nedzimwe nyika kunyanya munyaya dzemari. Ma fundraising mari inoiswa mumacampaign imari yakawandisisa chaizvo handisati ndambozvinzwa kana kuzviona kune dzimwe nyika.
Tikatarisa avo vari kuda kukwikwidza, Senator Harris vakawana mari inoita 1 million mushure me 24 hours pavakataura kuti vari kuda kukwikwidza. Senator Bernie Sanders vakawana 6 million musi wavataura kuti vada kukwikwidza. Mari yese yakawanda iyi hapana zvaanokanganisa here kana munhu achinga ahwina?
Mari ine pairi kunoti mari se yawanikwa naSenator Sanders nemari yawanikwa naSenator Harris imari inobva muvanhu atinoti small contributors, ma individuals. Imari yevanhu vanenge vachitsigira. Saka munhu pamaunobvisa $20 umwe $30, but on average ma small contributors pamwe mari yacho inogonongova around $25 to $30. Ava vanhu vanenge vachitsigira munhu maererano nezvavanenge vachifarira zvaanenge achitaura. Kunozoitawo vamwe vanhu mari inoreiziwa nemacandidates inenge ichibva iyo kuvamwe vatinoti malarge individual contributors vanopa mari dzakawanda. Vanhu vane mari zhinji vari very rich. Avo ndo mari dzinowanzoita kana kuti hatingati maproblems. Koita dzimwe mari dzinoitwa dzinoraiswa nemapolitical action committees. Ava vanhu vanenge vaine maissues avo avanenge vachida kuti vakange vabatsira munhu kupinda pachigaro, then maissues avo ozoitwa attended to. Saka tingati ma large individual contributors nemapolitical action committees avo mari yavo nde inenge yokuda kutenga mukana kumunhu kana achinge azova pachinzvimbo. Saka iyoyo ndo mari yatingati ine tsvina mukati.
Mari inotambirwa nomutungamiri weAmerica inoita about 600,000 pagore. Mubvunzo wangu ndokuti sei vanhu vachishandisa mamirioni namamirioni namamirioni amadhora kuti vawane basa rinobhadhara mari shoma pane yavari kushandisa kuwana basa racho iroro?
Chinoitika ndechekuti mari iri kushanda mumakampeni kazhinji kacho haisi mari yomunhu, haisi mari iri kubva muhomwe make. Imari dziri kubva kune vamwe vanhu, madonors, masmall contributors like you and me who could potentially contribute.
Dr. Roderick Machekano vanogara nekushanda muWashington DC vanga vachitaura parunare muWashington DC naTanonoka Wande weStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa nyaya dzezvemimhanzi nhasi tiri kuita hurukuro nemuimbi Tendai Dembo mwana wamushakabvu Leonard Dembo uyo anoti akadzidziswa zvekukwenya magitare naAlec Machesu uye iko zvino ari kuronga kuburitsa rimwe damba refu.
We are contemplating to turn up to Turbuzapa exactly the day I am there, 9 April. So, album ready to go wrong in a balance of the commemoration. And this year, definitely, album, and if all goes well, my finances are going to be done in Kana. We are looking at the Thomas video, the MZ Yamdara. And Wakawanda, one of one of Kana, we go on Yamdara. So at least Wakawana, which is one of the show, but I'm with Famba. We need to go to my kids and my videos. Our life is company, name a life show.
Saka number refu iri rinonzi
ara tione tazanda ripasita ichinje kuti kana seta edita release the boss it definitely a pro saka nata tazanda seta edita launch them so to tita kuti nema kiza kana rather it's a 6-track album
saka pa nedzimwe dzimbo dziri pa damba refu racheri muri kumboridza here dzimwe kuma live shows enyu uye dziri kutambirwa seka namuri kuridza
vanhu vari kushamisika kuzi munozi munhu anofila kuti iyo yakasimba and unoona ne response yevanhu so vazhinji ndinoto ndikatodziridza vanotouya vangachitori nemari vachitodino ndinototenga album irori tegesere boss randi naki kutozoudza munhu kuti no album iri hatatabuda vanenge vachitoshamisika ako wai makagarisa musambo wakanaka kudai saka response yandiri kuwana iri kunakidza zvakanyanyisa kuti boss ive jeni yandaita kubva kumasuro kuzodzidzira kwandikaita music kupfuura kusvika ino ndakuburitswa madambari pangu i appreciation yandiri kuwana kubva kune vanhu zviri kutoona kupfuura pangu ne response yavo kumashure
asi zviri nyore here mukoma atendai kuti mutere nzira dza baba wenyu Leonard Dembo nekuti vakawanda vanoti havasati vaona munhu ane chipo chekuimba kudaro munyika yose pakunyora nepakukwenya magitare zviri nyore here kwamuri
ndine zvandakazodzidza because pakutanga zvakanenge zvisiri nyore bose inini pakutodzidzira gitare racho ndaitotya kuti ndaisafanira ndaitotya bose ndaindikatirira zvakange zvakadzidza kwazvo ndaiutoonawo sekungazvitori but nekudzidziswa kwandikaitawo nevakandidzidzisa vanogona ndarama chete ndii munhu akanyanya kusimba nekwaanyatsodzidzisa chaiko chaiko ndakatozoona zvaanyore kuridza lead yarizona zara bose ndozvandoni lead yarizona baba nekuita maleads vokabvachona futi ndakazoona zviri nyore bose ndainge ndakaisa mwoyo wangu pachi then iko zvino zvindakunyora dzangu nzive ndakaona kuti handifani kunyora zvinhu zvekutsvaga mavi ndinofanira kunyora zvinhu zviri kubva pakati pemwoyo wangu bose zvandinosangana nazvo muupenyu inini ndozvinosangana nemunhu wese ende ndochinhu chakaita kuti musambo wababa usinzi havana kuimba zvemunyika vakaimba zvinhu zvaivabata ivo zvinova zvinosangana naani nani wese anova akasikwa nechiki anotopindana nedzerudo anotopindana nedzenhamo anotopindana neurombo anotopindana nezvakawanda saka ndo pandikaona dzidzo pari kurasika vazhinji saka iri kwandi zvakaita nyore
aiwa tinotenda zvikuru mumanzi kubva kuna Tendai Dembo Kambo Enia tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange minesu zvakare nhasi nenguva dza 7 PM munhau dzeshona 7:30 nendebele iko zvino ndokusiyai mina standikile muhlanga munhau dzeisindebele